manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro Chivabvu 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemhando dzemoto inopa zvakare vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakundikana kumira pamberi payo nhasi mumwe mukana wekuti vape umbowo pamusoro pemari yemangoda yekwamarange iyo yavakati yakatsakatika. Dzimwe nhengo dzeparamende dziri muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzemaparamende. Vanoti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo idzi, zvave kuda kuita kuti sarudzo idzi dzidzokorodzwe. European Union inonyorerana chibvumirano nehurumende chekuongorora sarudzo dziri kuitwa munyika gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemhando dzemoto nhasi yapa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe masvondo maviri kuti vamire pamberi payo vachipa umbowo pamusoro pemari yemangoda yekwamarange. Uye kana vakatadza kuita izvi, vanogona kukandwa mutirongo nemhosva yekuzvidza paramende. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Komiti yeparamende iri kuda kuti vaMugabe vazopa humbo pamusoro pekucherwa nekutengeswa kwaitwa mangoda ekwamarange, zvichitevera mashoko vakataura muna 2016 ekuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni gumi nemashanu emadhora kubva pakutengeswa kwemangoda ekwamarange. Komiti iyi iyo yakabvunzurudza makambani nevamwe vaiva nechekuita nezvekucherwa kwemangoda ekwamarange yakakoka vaMugabe svondo rapfuura kuti vazotaura zvese zvavanoziva panyaya yemangoda ekwamarange, asi havana kuenda kuparamende. VaMugabe vakanyorerwa imwe tsamba yekuvakoka zvekare nhasi, asi havana kuuya uye havana kupa chikonzero kuti sei vatadza kuuya. Sachigaro wekomiti yevatemba Muliswa vati mushure mekumira kwenguva yakareba, komiti yavo yaita chisungo chokupa vaMugabe mukana wekupedzisira vasati vatora matano. VaMugabe vave kutarisirwa kumira pamberi pekomiti musi wa 11/10.
Saka tazotenderana kuti tofana kunge tichivanyorera kwekupedzisira, tichivayambira futi zvakare simba rine paramende vakasauya takuzovasamona tichituma mupurisa netsamba kwavari. Ndo zvatiri kuedza kuedza kusaita nekuti munhu mukuru watinokudza chaizvo akamboita president wenyika yedu. Hongu zvinhu zvinoitika, asi hatirekedze kukudza vakuru vedu. Saka tiri kunamata tichiziva kuti vachatambira semunhu aive wemutemo, vachatevedzera mutemo wenyika nekuti izvi ndezvedumburo renyika. Hazvisi zvekutsvaga iwo, asi ndezvedumburo renyika.
VaMuliswa vati vaMugabe vanogona kupinda mudambudziko guru nemutemo wenyika kana vakaramba vachizvidza paramende. Vatiwo paramende inogona kugara sedare rezimhosva yovapa mutongo unoenderana nekuzvidza kwavari kuita dare.
Vakasauya vanenge vabatwa nemhosva yeparamende vozotongwa, ende mutongo weparamende wakanyanya, unogona kufainwa, unogona kunzoenda kujere. Saka izvi ndizvo zvimwe zvacho zvatotarisa kuti hatisvike pa
pasi pebumbiro remtemo wenyika pamwe nemtemo weparamende. Paramende inobvumizwa kukoka ani nani zvake kuzopa humbo kwairi, uyewo inokwanisa kugara sedare redzimhosva nekuendesa vanhu kutirongo kana ichinge yavabata nemhosva. Vamuliswa vati komiti yavo inoda kunzwa kubva kuna vamugabe kuti ikwanise kunyora gwaro rayo raichatura kudare renational assembly. Vatiwo mutauriri wedare iri vajacob mudenda vanotarisirwa kupa mutongo wavo panyaya yevaimbove gurukota rezvezvicherwa vaobert mpofu, avo vakaramba kupa humbo kukomiti iyi vachiti havaizoita izvi kana vamuliswa vakaramba vari sachigaro wayo. Vamuliswa vazivisawo kuti mangwana chaiwo komiti yavo ichatura gwaro rayo pamusoro pamuzvina bhizimisi vaweek neuchivayo, avo vakabhadharwa mamiriyoni emadhora nezesa asi vakatadza kuvakagwenya remagetsi ezuva kugwanda sekubvumirana kwavakaita nekambani iyi. Muna 2005 paramende yakatongera kugara mutirongo imwe nhengo yayo mushakabvuva Roy Bennett vemdc mushure mokunge vabatwa nemhosva yekurova vaive gurukota raiona nezvemutemo vapatrick chinamasa mudare iri. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dzimwe nhengo dzeparamende dziri muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemaparamende dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, dzichiti dzave kuda kuti sarudzo idzi dzidzokororwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi:
dzimwe nhengo dzeparamende dzeMDCT dzakakundwa musarudzo dzemaprimary mukupera kwesvondo dzinoti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Nhengo idzi dzinoti sarudzo idzi dzakaitwa paine zvibingamupenyu zvakasiyana-siyana, uye dzinoti dzakwidza nyaya iyi komiti iri kuona nezvesarudzo mubato iri. Mumwe wenhengo idzi Vafani Munengami, avo vanomirira Glenview North muparamende, vanoti vakwidza zvemo zvavo kuElections Directorate mushure mekukundwa kwavanonzi vakaitwa navaKennedy Dina.
Sarudzo dzakaitika Friday musi wa25 muGlenview North, asi zvakabudamo hazvina kufadza. Tine zvimingaidzo zvatakasangana nazvo mukuitwa kwesarudzo idzodzi zvakati oo. Saka takamirirawo kuti vakuru vedu vazvitarisise, kana vazvitarisisa vozotiudzawo kuti zvinenge zvakafamba sei. Saka ndingangoti muchidimbo ndomamirira zvakaita musarudzo dzekuGlenview.
Vamwe vakakundwa musarudzo idzi ndiva James Maridadi vanomirira Mabhuku Tafara, vaGift Chimanikire vanomirira Southerton, uye vaElias Mudzuri vanove mutevedzeri wavachamisa vanonzi vave kuno kukwidza musarudzo dzeSenate mushure mekuramba kukwidza kwavanonzi vakaita paitsvagwa achamirira bato ravo musarudzo dzeparamende kuWarren Park. Hatina kukwanisa kutaura navamaridhadhi, vachimanikire pamwe navamudzuri sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisingadayirwe. Asi vamudzuri vaudza bepanhau reHerald kuti havasi kufara nezviri kuitika mubato ravo, vachiti vanoda kuti zvavakatara sebato kuti zvitevedzerwe zviitwe. Vamudzuri vanotiwo semukuru mukuru mumusangano wavo havafanirwo kuti vakwikwidzwe nevanhu vasingatombozivikanwe mumusangano. Mumwe wavakakundwa musarudzo idzi ndiva Simon Chidhakwa vanomirira Zengeza West muparamende, avo vakakundwa navaJob Scala. Sava Munengami vachidhakwa vanotiwo sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Vachidhakwa vanoti sarudzo dzemaprimary dzakaitwa idzi dzinonyadzisa, uye vanoti vatokwidza nyaya iyi kune vakafanira bata chigaro chasachigaro webato ravo vaMorgan Komichi.
Papasina kana election upenyu hwangu handisati ndaona zvinhu zvinoconfusion nerudzo rwakadaro. Saka tanyora tsamba yekomplaini yataisa kuna national chairman tichivaonesa kuti haizi election yakaitwa, asi kwakangoya kustage kumanejwa chete kuti maybe munhu aidiwa apinde.
Zvinonziwo sarudzo dzekutsvaga achamirira bato iri kumbare hadzina kufambiswa zvakanaka. Mumwe wavaikwikwidza musarudzo idzi vapo gore-kore vanove kanzura mukanzuro yeHarare vaudza studio 7 parunhare kuti mumwe wavaikwikwidzana naye vaStarman Chamisa vanove munin'ina vemutungamiriri webato ravo vakatuta vanhu kuenda navo kuMorgan Tsvangirai House kwavakanoita sarudzo idzi. Ivo vakasara vari kumbare vakamirira kuti sarudzo dziitwe. Vagore-kore vati havatambire kukunda kwakaita vachitame nchamisa, vachiti ivo vari kutozvitora sekuti hapana sarudzo dzakaitwa. Zvichakadai, mutauriri weMDCT Muzvare Tabitha Khumalo vati tichitaura navakomichi nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kutaura navakomichi pamwe nemunyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora kuti tinzwe pamire bato ravo, sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wokuzeya nyaya iyi. Asi bato iri razivisa kuti vakomichi mangwana vari kuita musangano nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vamwe vatsigiri vemusangano weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa mumasvingo vari kuvimbisa bato ravo kuita bhora musango pasarudzo dzenyika, vachinyunyuta nemaitirwo avanoti akaitwa sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzenyika. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vazhinji vataura neStudio 7 vanoti havasi kufara nezvakaitwa nevatungamiriri vebato ravo vaitisa sarudzo. Avo vari kupomerwa mhosva yekubira sarudzo vachiita kuti vanhu vavaifarira vakunde musarudzo idzi. Nekudaro vanoti vachaitawo bhora musango vovhotera mamwe mapato sezvakavimbiswa nevatsigiri veZANU-PF avo vakatsutsumwawo nekubirwa kwavanoti kwakaitwa musarudzo dzebato ravo. VaDennis Chikwanda vanoti vanhu vazhinji vaichinjana makadhi ebato kuti vavhote uye vamwe vachirambidzwa nekuti vaizikanwa kuti vanotsigira ani.
Maelections akaitwa muno mumasvingo hatifadzi zvachose nokuti vaivhotesa vaiva nemafevhasi avaiita ipapo.
Vamwewo vakaita savaJohanis Chihwani vanoti mari yakashambiswa pakubiridzira sarudzo nevakapfuma, izvo zvakaita kuti varume vasare vari panguva yakaoma.
Mama mwana atakamaita akatireshekei ndava pakati shandei mari. Vanga vasina mari, vanga vasina access yokuhwina. Vanga vane mari vaingohodha vanhu vavo vachiuya navo vachivavhotesa.
Vatsigiri veZANU-PF vakabuda vachiratidzira pakaitwa sarudzo dzebato ravo kuChiredzi West neZaka East, uko kwakabuda mbiri yekubirirana musarudzo. Apowo muMDCT kuZaka East Masvingo Central neGood East kunonzi kwakaitawo mvoga mvoga, vamwe vatsigiri vebato iri vachiti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mudhorobha reMasvingo mumawadhi anoti 2, 3, 4 ne 6 kunonzi kwakaita bongozozo nekusaitwa kwesarudzo dzemakanzura zvakanaka, izvo zviri kupa kunyunyuta kukuru musarudzo idzi. Vakakwikwidza vazhinji vanoti vakatonyora magwaro ekuramba zvakabuda musarudzo idzi vachida kuti sarudzo dzidzokororwe. Mutauriri weMDCT mumasvingo vaSimon Mpindi vanoti sarudzo dzakaitwa zvakanaka mudunhu ravo.
Issue candidate imposition ndangonzwawo vanhu vachitaura, asi so far hapana candidate imposition yaitika nokuda kwekuti vanga vachifanira kuenda kumaprimary elections vese vaenda kumaprimary elections zvakanaka.
VaMasimba Gonese vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vanoti zviri kuitika mumapato makuru munyika zvinogona kuita kuti sarudzo dzegore rino dzive nezvikozhero zvakawanda zvinogona kukanganisa zvichabuda pasarudzo.
Kusafambisa zvakanaka kwesarudzo dzemaprimary mumisangano yeNDC neZANU-PF kunogona kukonzera kuti vari kutsutsumwa vaite bhora musango sezvakaitika muna 2008. Izvi zvinoreva kuti mapato achakundikana papresidential maconstituency nemawadzi pavanga vaine mukana wakakura seyakaita ZANU-PF kuGood East neZaka East, uko MDCT kuGood Central uko kwatadza kuitwa sarudzo kaviri. MDCT inogona kuvhiringika sezvo vasina compensation seZANU-PF, ava vanovimbisa vanotsutsumwa zvinzvimbo maparasteta hurumende nemakanzuro. Nationally zvinoaffecta quality yemacandidates vachasarudzwa through protest vote sezvo ichange yanguva chiri kudongawo.
Vatsigiri veMDC vanoti utungamiriri hwebato ravo hwakasabata nyaya iyi zvakanaka hunogona kuzoyeuka bako mvura yanaya pachaita sarudzo dzenyika zvaiidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chikwata chakatumwa nesangano reCommon Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, changa chiri munyika kwesvondo rese kuzoita ongororo yekuti gadziriro dzesarudzo dziri kufamba sei munyika. Chapeta chirongwa ichi nhasi chichisangana negurukota rezvekunze kwenyika vasibusiso moyo muHarare. Mukuru wechikwata ichi, Ambassador Ashraf Jamal Rashid, vanonzi vataura kuti nyika iri mugwara rakanaka rekugadzirira kuita sarudzo dzakachena. uye vavimbisa rutsigiro rwavo kunyika kusvikira sarudzo dzapera. Chikwata ichi chakasangana nezvek nezrp mutongi mukuru Valuku Malaba bato rezanu pf mapato anopikisa kusanganisirawo nemamwe asina vanovamiririra muparamende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuPretoria University Dr. Chikanai Masia kuti tinzwewo maonero avo.
Tingangoti tikatarisa maitikiro aiita maelections emakore apfuura kwaitikana kwangotarwa zuva rekuti koitwa maelections kwaimuka bongo zvozvo rakawanda. Zvikuru sei violence kubva kudivi rezanu PF chambokonzera kuti vasvike padano rokuti vativo maelections aya anogona kunga akasununguka this time chii. Tikatarisa vanhu vavasangana navo zvikuru vavakataura mazuva mashoma apfuura kuti vachada kusangana navo vanosanganisira Home Affairs, ZEC, Judiciary, mapurisa, Ministry of Foreign Affairs iyoyo. Tikavatarisa zvakanaka tinotarisa kuti havangavi emeja yakakwana yokuti tinge tichiti isusu maelections aya achange ari free and fair.
Komesa iri kuti yaona sokuti zvinhu zviri mugwara rakanaka rakajeka, ndezvipi zvamunganongedzera zvinotaridza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mugadziriro wesarudzo?
Nyaya iripo vanhu vari kuchema kuti ZEC ine mastate operatives nemauto mukati haina kusununguka. Vanochema kuti judiciary iri compromised. Vanochema kuti mapurisa ari compromised. Vanochema kuti Ministry of Foreign Affairs iri compromised. Zvikuru sei iye zvino ichitungamirwa nomunhu akabva kuchiuto. Hongu pane tumwe twatingati tumacosmetic changes twanga takaitwa maelectoral reforms. Asi vanhu vanga vari kuchema kuti mareforms aya haana kukwa. Tinoda kuti panyatsoitwa an overhaul of the reforms kuitira kuti vanhu vave ndivakasununguka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuPretoria University Dr. Chikanai Masia vachitaura parunhare kuPretoria neStudio 7. Zvichakadaro, sangano reEuropean Union razivisawo nhasi kuti ranyorerana nehurumende yeZimbabwe chibvumirano chekushanda pamwe chete chichabvumidza sangano iri kuti ritume chikwata chichaongorora sarudzo dziri kuitwa gore rino munyika. Chibvumirano ichi chinonzi chanyoreranwa pakati pegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo nemumiririri weEuropean Union muZimbabwe vaPhilippe Van Damme, zvichitevera kukokwa kwakaitwa sangano iri nehurumende yeZimbabwe muna kurume kuti rikwanise kutumira chikwata chichaongorora sarudzo. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi America irikurangarira mauto akafa ari pabasa munhoroondo yenyika ino. Zvizvarwa zveAmerica nasi zvine zuva rekuzorora kuenda kumabasa nekuzvikoro. Mhuri zhinji dzinosangana dzichinwa nekudya pamwe chete kana kuita nzendo kuenda kumahombekombe kwemakungwa kana kumapaka. Sangano rezveutano pasi pose reWorld Health Organization WHO rinoti Zimbabwe ndeimwe nyika makumi matatu pasi rose iri kunetseka nechirwere cherurindi kana kuti TB. WHO inoti Zimbabwe iri kuremerwa nemhando nhatu dzechirwere ichi kusanganisa TB pachayo, TB HIV ne TB inokunda mishonga wekuirapa. Sangano revana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti Zimbabwe haifaniri kuva inonetseka nechirwere ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano iri Dr. Evans Mastara kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinoitika apa ndezvekuti pakumwa kunenge kuchiita vanhu mishonga, pane vamwe vaya vasingapedzi makosi avo, zvobva zvaita kuti TBI ite ukasha kumapiritsi. Haicharapiki nemapiritsi ayambotanga chimwa neumwe asina kupedza kosi. Saka munhu akadaro manje akazotapurira kune umwe, ndo painenge yave aita multi drug resistance kana kuti extremely drug resistance. Saka tiri ipapo tenichida kukurudzira vanhu kuti kana watangwa mushonga ukaudzwa nana chiremba kana nana mukoti kuti uyu unomwiwa 6 months, uyu unomwiwa 9 months, nyange ukati wave pa 4 months ondwa sekuti wave right, usamira mushonga kusvika kosi yapera.
Chinosarura here pazera chirwere ichi?
Chirwere ichi chinowanza chabata maextreme zveage, vana vadokodoko nevachembera. Chinofambiranawo nechirwere cheHIV kana nezvimwe zvirwere zviri immunosuppressed. Zvakadaro hazvo hazvirevi kuti munhu wese anenge ane HIV.
Chii chingafanira kuitwa nomunhu kuti asabata chirwere ichi?
Chikuru chiripo kuti because tikataita masymptoms acho usually kana uchidikitira usiku zvakapfuurikidza anonzi manight sweat, kana chiri chemumapapu ukakosora kwe 3 months kukosora kwacho kusingaperi, kana kubudisa chikararwa chine ropa, kana kungonzwa kutsva zviya zvekuita sekuti nemalaria inonzi fever yayo, but kusiri kupisa panze. Saka main symptoms acho ndiwa fever, night sweat nekuperezeka mumuviri.
Hazvi kukasha madzei here kuti Zimbabwe inyika yedzimwe nyika makumi matatu pasi pose dziri kunetseka nechirwere ichi?
Hazviti zvinhu zvatotarisira, nokuti ndofunga tikataisa palisi iyoyo tichaona kuti dzimwe nyika dzinoremerwa nechirwere ichi inyika dziri kumasure sure, zvokuti isu patiri seZimbabwe hatitarisiri kuti tiwanikwe netsekana nezvirwere zvakaita sana TB. Asi rimwe dambudziko rinoitika nderekuti health investment kunyika kwedu over the years haisi kune zveutano hakusi kuinvestwa zvakakwana, ndo zvokuita kuti zvirwere zvirambe zvichitinetsa, asi kune dzimwe nyika zvisisachinetsi.
Zvoitwa sei Dr. Mastara?
Apa panza kutoti vanhu vachinje kubva kumafungiro avo mapalamendarini edu, even pakudhisa election yeyedu, vanhu ngavachizwewo malida ane wellbeing yevanhu pamwoyo. Because toona kuti Zimbabwe yakasaina inonzi Abuja agreement yayo yakudhara more than 10 years ago yaitipileta kuti health budget inofanira kuve at least 15%, but nguva nenguva budget inongopaswa muparliament yokuti isingapihwi mafunds akakwana. At the end of the day vanhu vacho the same voters ndo vanoramba vachinetsekana. Ngo zvirwere zvakaita sana TB hazviwanzi zvawanikwa kuborodhe kunogarwa nemari nemaminista nemaimi, zvirwere zvinowanikwa kumarocation matinogara takawanda musina ventilation yakakwana, muri overcrowded.
Sei Zimbabwe ichitadza kupedza kana kumisa chirwere ichi?
Iona yekuti ma socio-economic conditions etinopararira pari overcrowding. Kuti kana taigara pekuti uyane pake ikarwara ndomba mangu achitapararira. So by papo toenda kuma health services yedu gore negore kuramba kuchitwa strike vanhu achitema nyaya dzemari. Infrastructure yanga iriko 1980 ndosemi infrastructure ichiriko nanhasi.
Munyori mkuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vari parunare muNairobi kuKenya na Tanonoka Wande we Studio 7. Rimwe remasangano anomiririra vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe Congress of Students Union kana kuti ZICOSU rakaparura chirongwa chekukurudzira vadzidzi kuti vazvidzivirire kuzvirwere zvepabonde uye kuti vasaite zvekudhakwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi vezvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana munyika vanowanzoita mbiri yakaipa yekunzi vanoita zvepabonde pamwe nekunwa kana kuputa zvinodhaka. Sympathy Paspanojga ndiye mutauriri wesangano reZimbabwe Congress of Students Unions kana kuti ZICOSU. Paspanojga anoti chirongwa ichi, icho chinonzi One Condom One Round, chakanangana nekudzidzisa vadzidzi ava kuti vakoshese kuchengetedza utano hwavo kunyanya pakatariswa nyaya dzepabonde.
Sevanhu vanorarama munyika pane zvirwere zvakasiyana-siyana zvinowanikwa pabonde, tinokurudzira kuti vanhu vanokwanisa kunge vachizvichengetedza. Kazhinji kacho munoona vana vari mainstitutions vachitya nhumbu zvekuti pane macases akawanda anonzi kwaita shortage yemapirits anoshandiswa after vanhu vaita bonde anonzi morning after. Asi tinoda kukurudzira kuti vanhu vakwanise kuzvichengetedza nekushandisa macondoms.
Simba zanotiwo chirongwa ichi chakanangana nekukurudzira zvekare vadzidzi kuti vasaite zvekunwa kana kuputa zvinodhaka zvakapfurikidza mwero.
Tinotarisa kuti kazhinji kacho vanhu vanoita zvapabonde o vanoita zvakasiyana-siyana, dzimwe nguva vanenge vachipushwa nekudhaka, vaputa zvinodhaka, vamwa zvinodhaka. Isu sebazi rinoona zvekugarisana kwavadzidzi, tinokurudzira vanhu vose kuti vange vachisiyana nezvinodhaka nekuti zvinokanganisa ramangwana redu.
Sympathy akatsanangurira Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti ZICOSU yakatanga chirongwa ichi mushure mekushanda nesangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA. Sangano reZICOSU rinotsigira bato riri kutonga reZANU-PF. Sympathy anoti sangano rake rinoita chirongwa chekukurudzira vadzidzi kuzvibata ichi pose parinoita zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvingave zvemitambo kana zvimwewo. Muzvare Bianca Davala vari kudzidzira kuve mudzidzisi uye nhengowo yesangano reZICOSU. Muzvare Davala vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kunyanya kuvadzidzi vechidzimai kana kwakatariswa nyaya yekuti kune ongororo rinoratidza kuti munyika dzichiri kubudirira seZimbabwe vanhukadzi vechidiki ndivo vari panjodzi yekubatwa neutachiwana hweHIV.
Tokuti chizvichengetedza semudzidzi muma activities ese anoitika pabonde. Tukuti, we want you to graduate. Uchirine utano wako wakakwana.
Muzvare Simangaliso Marume, ndeimwe zvenhengo yeZICOSU, uye vari sachigaro wesangano iri mudunhu reManicaland. Muzvare Marume vanotsigira kukosha kwakaita chirongwa ichi. Vanoti chinobatsira kuderedza nyaya yekusiya chikoro inowanzowira vadzidzi vechikadzi vanenge vaita pamuviri vari pakati pezvidzidzo zvavo. Vadzidzi vechikadzi vari muzvikoro zvepamusoro vanobvumidzwa havo kuita pamuviri vari pakati pezvidzidzo zvavo, asi pane dzimwe nguva izvo zvinowanikwa zvichivhiringidza zvidzidzo zvevanenge vaita pamuviri. Kunze kwekubatsira vadzidzi kuti vachengetedze utano hwavo, vamwe vanoti chirongwa cheOne Condom One Round nekuda kwekurudziro yacho yekuti vasapfurikidze mwero panyaya dzepabonde uye pakudhakwa chinogona kubatsirawo kuti vadzidzi vakawanda vave neunhu hunoyemurika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemaprimary emapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Ano kuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mwina ntungamili ngomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungomvulo mhlaka 28 Nkwenkwezi 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelane sonke ukuthi simbhalile incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhlaka 11 June ngo-2 AM. Incwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza amandla aphi. Ngenhluleka ukubuya sizambophisa.
Owayengumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe walile okwesivili namuhla ukuyafakaza ngokunyamalala kwamadayimana eMarange angena ku-$15 billion.
Ibulawayo ikhanya isigwele abantu besitshonini akusikho ukuthi siyabazonda. But kuma-positions lapha akufundi ukuthi abantu ngendawo ngendawo kuhlonipha.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa kobulawayo athi kulokuqilibezela kukhetho lwama-primaries kuleli dolobho ngoba kunqobe abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Inani labantu asebebanjwa ngomkhuhlane wofuba lwe-TB olukhanya lusehlula imithi lamaphilisi ajwayelekileyo libikwa seliqansa kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owayengumongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Robert Mugabe wehlulekile okwesibili namuhla ukuya edale lephalamende lapho abebizwe khona ukuthi azefakaza ngokunyamalala kwamadayimana eMarange angena kumali efika i-$15 billion. Ikomiti ebize uMugabe ithi isizambhalela njalo incwadi imbiza ukuthi aze emhlaka 11 ngenyanga ezayo. Engehluleka ikomiti le ithi izambhalela amasamanisi. Kuvika uGibson Bebe.
Lokhu ngokwesibili umnumzana Robert Mugabe esehluleka ukubuya ukuzophendula imibuzo emayelana lokunyamalala kwemali eyaphuma ekuthengiseni kwamadayimana efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola 15 billion edale lephalamende. Emele ikomiti ephalamende ehlaziya ngalolu daba umnumzana Themba Mliswa uthe babize uMugabe okusemthethweni. Khathesi sebezamnika ithuba lokugcina andubana bamthumele amasamanisi.
Sivumelane sonke ukuthi simbhalile incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhlaka 11 June ngo-2 AM. Incwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza ngamandla aphi. Ngenhluleka ukubuya sizambophisa. Asonto esiyifisayo njalo sifuna lokhu okungenzeka. Njengomuntu owayengumongameli welizwe leli ungumuntu ohloniphekayo njalo sithi ukuthi simhloniphe besicela ahloniphe imithetho yelizwe leli.
Osakhulayo unkosikazi Nomathemba Nyoni uthe kusobala ukuthi uMugabe kasoze aligxobe ephalamende okutshengisa ukuthi inhlangothi zomthetho zikahulumende azilamandla.
Ngokubona kwami bekusegcekeni ukuthi uRobert Mugabe kasoze ahambe ePhalamenti njengokuthi kadebizwe ukuthi abe khona. Njalo ukungabi khona kwakhe kutshengisela ukuthi iPhalamenti kayilawo amandla okuthi i-acte against umuntu onjalo ngoba nanga ukukhathisa into omuntu bese ngathi wayeke waba ngupresident singabe sikhangelela ukuthi ahloniphe imithetho.
Enye ingcitshi yezombusazo umnumzana Thenisani Ntungagwa uthe omliswa yibo abalenkinga ngoba abazi ukuthi bazakwenzani nxa umgabe engaqhubeka esala ukubuya.
Ma engabuyanga okwakuqala akula themba ukuthi uzabuya okwesibili. Bona kumele bekhulume ngemthetho weParliament ukuthi umuntu ongabuyanga uyenziwani. Okwakathesi bona yibo abalenkinga kukhanya kabakwazi ukuthi bazakwenzani ma engabuyanga. Kwakwaba lehungahungela ukuthi bazamlanda emzini wakhe lapho ahlala khona.
Umgabe kakhulumi ngokungabuyi kwakhe njalo akaziwa ukuthi ucabangani ngalolu daba. Ukweyiswa kwedale lePhalamende namandla alo abonakala kuphela kujeziswa owayelunga ledale lePhalamende engowebandla eliphikisayo le-MDC umnomzana Roy Bennett owacina egwetshwa ngocuku evalelwa entolongweni ngomnyaka ka-2009. Ngaphandle kodaba lukaBennett akuzange kubonakale ukusebenza kwamandla aleli dale. Ngakho-ke umuntu wonke ubheke ngeliso lokhozi ukuthi bazakwenzani omlisa nekomiti yakhe umgabe angaqhubeka eqinisa ikhanda engezifakaza. Ngimele isitudio 7 iseHarare, uGibson Bhede.
Ukuhlaziya lolu daba ingcwethi kwezemithetho umnumzana Machobana Ncube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi idale lePhalamende kaliselamandla okujezisa umgabe ngendlela elagweba ngayo umnumzana Roy Bennett owayengowe-MDC t eze efuqe ilunga leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa ngo-2009.
IPhalamende kayiselawo amandla eyayilawo ekuqaleni esiwaziyo eyake yafaka lo ngasekho sengumuyi umnumzana uBennett ejele ukuthi uyidelelile. Amandla lawo kahle kwePhalamende sengamandla asetshenziswa ngama-courts of law kuphela.
Nxa usuthi ayisela mandla kutho ukuthi vele bangaze bemenze khonokho akula nto abamenza khona?
Angiboni ukuthi bengenzani lokuthi bafunani kuye angiboni ngoba umgabe phela yipolitician. Uma ekhuluma siyazi ukuthi ama-politicians akhuluma njani aphonge ukuthatha izinto nje akhulume. Bona bafuzeka kwenze ukuthi benze i-audit of amadamu on fares and revenues babone ukuthi ahamba njani koqakathekileyo.
Nxa usithi amandla lawo sasuswa khathesi idala lePhalamende nxa sokuya khona kwe-contempt lithini ngakho?
Ngathi nje mina liyi-toothless bulldog angiboni into elingayenza mhlawumbe lingenelisa ukuthi limphe esithi reprimand isixwayiso nje ukuthi angakuphindi lo.
Kube sekuphelela khonapho Machobane?
Yebo.
So kuqala kwakule section yangikhona kwakuthi kumele ukuthi nxa umuntu engadelela iPhalamende bamgwebe bamenze konke khonokho kwaya ngaphi khonokho?
Leyo section ayisahambelani lesisekelo sombuso esitsha esikhona. So isisekelo sombuso yiso esihamba phambili. Amandla iPhalamende eyayilawo kayiselawo ayisavunyelwa. Siyakhumbula ukuthi iPhalamende ike yafaka umnumzana uBennett ejele okwesikhathi engathi sedlula umnyaka. So ngaleyo ndlela bakubona abantu beZimbabwe ukuthi ukuthi sibe lama-politicians okuthi wazathonisisa abanye abantu abe sesenza kanjalo. Leyo nto ingiyasetshenziswa ukuthi kube ngabantu abasekhe ama-scores.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo.
Yebo, 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 mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Amanye amalunga ebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo athi kulokuqilibezela kukhetho lwama primaries kuleli dolobho ngenjongo yokuthi kunqobe abakhuluma ulimi lwesishona phambi kwalabo abakhuluma olwesiNdebele kumbe ezinye indimi ezitholakala kuleli dolobho. Enye inkokheli yaleli bandla engafunanga ukuqanjwa ngegama ikuvumile lokhu. Lokhu kwenzakala inengi lamalunga aleli bandla agoqela abamela izigaba ezithiyeneyo edale lephalamende abanqotshiweyo kukhetho lolu besithi inkokheli yebandla izilethela abantu ebafunayo abangakhethwanga ngumphakathi. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo kobulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mqakatheki Ndlovu olilunga laleli bandla eMagwekwe.
Singakususi from a tribal point, asikususeni from ibale devolution. Tosenyanyisa khathesi ukuthi iBulawayo isikhanya isigcwele abantu besishoneni, akusikho ukuthi siyabazonda, but kuma-positions lapha akufunde ukuthi abantu ngendawo ngendawo kuhlonitshwe. Njalo sokuthiya futhi kule mbuzo yokuthi uchamiseze eWhite City wathi this is the place for abantu basemathivinless. Ekugcineni kuza lezi siphathi. Njalo ekugcineni iproblem ilapha. Umuntu ongasi wendawo leyo kuthiwa he is not community oriented. Nxa usitshaya olwesihlanu emini uyangena emoteni uyahamba, yikho kuzwisa abantu ubuhlungu ukuthi umuntu lo uze koBulawayo wangena ngento yabo leyo kuthiwa yi-consensus ngoba uze nemali wathenga abantu ukuthi yena angene laphana. Kodwa inhloso lenhlungu lezikhalazo zabantu bendawo leyo zabe engazirepresent.
Njengoba kuvotwa, ngubani obavotelayo labo? Kuyinomunye okuthiwa nguTinashe Kambarami. Amavoti akhaya maningi kakhulu kulakamiya, ngobani bona labana bavota?
Kuyahanjwa kuyethathwa abantu abale behlala engozi mayini, kuyethathwa abantu abale behlala ngaphi endaweni ezingayisizo, ezingayisizo lapho okuvotelwa khona, right? So bese bebarejistisa ku-BVR system, angitsho athole islip sezethu athi engxenyeni mhlawumbe kuthiwe iwadi yadibiza ukuthi ngoyemahajula, right? Abuye avote khona phana. Evotela yena lwana umuntu okuthiwa nguTinashe yena lo. Eqeda lapho sebuyele zeki ayetshintsha abuyele endaweni yakhe eqondileyo, umcuji wokuqala lowo engutshoyo. Kunama-students abe semakholeji lapha ayahamba ayirejistiswa ebhadalwe izimali njengokuthi abasepoli, njengokuthi abasenasi, angitsho bayerejista ukuthi bona bahlale emahajula. Bona bevele bengahlali emahajula ngokuthi bona bakuzinasu basupporta i-MDC bese bevotela umuntu lwana. Kade baphindele emuva bayekorrectisa njengoba izeki ithe iyalikorrectisa izinto lezi, angitsho right? Ukunanzelele ngoba izeki ivala kusasa ngifom ukuzwa kwami, so bayakwazi ukuthi babe sebekorrectile izinto zonke zonezi noma kuyabe kunjani kungubani. Kulabantu abavotela umuntu ngokuthi bona kabala msebenzi because there is high unemployment in Zimbabwe. Uyahanjwa ayinikwa imali ukuthi yana kokuyi $2 zamvotela usethengela utshwala, uzethengelwa kuyipleti kwesitshwala sesiyavotela umuntu lwayo. Buti-ke mntakamama, iqiniso lizavela nxa sokungama-national election. Ikhona uzabona ukuthi amanamba la okuthi umuntu uyile nge-400 500 kayisiwo azareflektha ilanga lama-national election, azabe emalutshwana zani leli nani esilibona liphuma.
Umnumzana Mqakatheki Ndlovu lilunga lebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kube khuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe namuhla usayinelane isivumelwano lomanyano weEuropean Union esivumela umanyano lo ukuthi uthumele abantu abazehlola ukhetho. Umanyano weEU wacina ukuthumela amaqula okhetho eZimbabwe ngo-2002 ngemva kokuvinjwa nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Abasayine isivumelwano lesi ngumeli we-EU eZimbabwe uMnumzana Philippe Van Dam lo mphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo. UVan Dam uthe iqula le-EU lizoza maduze njalo liza kuba selizweni okwesikhathi eside ukhetho luze ludlule. Wengeze wathi i-EU iyakwamukela ukuzinikela kukahulumende ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Uthe njalo kuyadingeka ukuthi uZulu avunyelwe ukukhuluma akufunayo njalo amaphephandaba lemisakazo layo isebenze ikhululekile. Sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Ye, kubonisa ukuthi laba bangenileyo embusweni bayananzelela ukuthi ngaphandle kokuthi lawo mazwe ahlanganisela aseYurophu, oMelika namanye alezimali angeke avumelane lokhetho ukuthi luhambe kahle nxa ngabe bengazibonelanga bona ngawaba amehlo. Nxa bengavumelananga lokuthi ukhetho luhambe kahle, ayikho imali ezakuza elizweni. Nxa imali ingazanga elizweni, umnangagwa lalaba bebuselabo, izethembiso zabo abazenze ebantwini asoze bazigcine, okusho ukuthi umbuso wabo asoze uhlale isikhathi.
Ukuba khona kwaba kwamanye amazwe elizweni lokhu kungasilethela ukhetho olukhululekileyo na?
Yebo, ukhetho luzaba nomehluko kulalolo kade luhlala lusiba khona. Nxa uvele usunxusa abasemzini kakhulu abavele emazweni azi ngokuba nje kokhetho ngendlela efaneleyo. Angithi phela i-EU kayisiyo i-China, North Korea kumbe i-Cuba kumbe elinye lamazwe angakazi abamba ukhetho olukhululekileyo. I-EU amazwe akhona wonke ngokupheleleyo kuya kodwa amaningi akhona akwazi ukubamba ukhetho oluhlonipha amalungelo abantu, olumgceke, olunqotshwa ngulo ofanele anqobe, abantu bonke bekhululekile ukuvota nokukhampeyina. Kusho ukuthi nxa bekhona befike ngesikhathi esifaneleyo baya kuyo yonke indawo yasemakhaya, kwenza ukuthi laba abayizigebenga okhethweni besabe. Nxa besesaba ukudlelezela kusho ukuthi kuzaba lula emuntwini weZimbabwe ofuna ukuvota ukuba avote, kuza kwehlisa udlame, kungabi khona abatshaywayo ngobuningi njengalokhu bekusenziwa. Kuzabalwa ngendlela efaneleyo kanti imphumela izamenyezelwa ngesikhathi esifaneleyo ngendlela efaneleyo.
Kahle kahle kumele babuye nini abakwamanye amazwe laba ukuthi baqalise umsebenzi?
Bangiqale ngokuthi ulizwe lelizwe ngendlela elifanele libambe ukhetho ngakhona. Kakudingakali abantu abavela ngaphandle nxa kuyukuthi vele nina ngokwenu lizihlonipha. Yikwehluleka okukhulu ukuthi sisodwa sihlule ukuhlonipha amalungelo abantu sivote ngendlela efaneleyo. Sengitsho kanjalo abavela ngaphandle ukuhle babe nesikhathi eside, ikakhulu kumele babone ukubhaliselwa ukhetho, babone ama-nomination codes, babone ukukhampena konke lokhuyana, kumele babone i-voters roll, babone yonke into efaneleyo kungakabi khona usuku lokuvotwa. Nxa befika sekusele inyanga eyodwa kumbe amaviki amabili akula nto abayibonayo.
UMnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho lwama-primaries kumabandla atshiyeneyo ikakhulu ele-MDCT lapho makunqotshwe khona iziphathamandla ezinengi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwele Nigeria elizweni lonke lamhlanje zikhothamise amakhanda zithula okomzuzu owodwa zinanza abalahlekelwa impilo ngodlakela lwabalo becatsha kuhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso ezimela amalungelo abantu. Elamelika lamhlanje likukhefu le-Memorial Day. Leli lilanga elabekwa eceleni okungomvulo wokugcina ngenyanga kaNkwenkwezi lapho kunanzwa lokuhlonitshwa labo abazinikela impilo ukuvikela elemelika abakubutho abatshonayo labaphilayo abasesisotsheni sikhuluma nje. Inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis olukhanya lusehlula imithi lamaphilisi ajwayelekileyo libikwa seliqansile edolobheni lakobulawayo. Lokhu kubikwa kubangelwa ukuthi iningi labantu abaphuthi uhlelo lwabo lokuthatha amaphilisi lapho betshelwe ukuthi baqale ukuwanatha. Kubika ubathabile Masuku.
Umkhuhlane wofuba lwe-TB ubikwa usuhlasela abantu abaningi kakhulu koBulawayo kanye lezabelweni zeMathebeleland ngenxa yokuthi iningi labantu kulezi zabelo lisebenzela kwele South Africa lapho umkhuhlane lo obhahe khona. Obona ngezempilakahle edolobheni lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Ngomnyaka besithola abantu abanga ikhulu kumbe amachumi ayisifica mnembili 80, kodwa sikwazi futhi ukuthi lo mkhuhlane welatshwa owenyanga ezingamachumi amabili lambili iminyaka emibili egcweleyo. Kusiya phambili sekule maphilisi amade okuthiwa yi-short course abelatshwa khona okwenyanga eziyisifica mnemunye kusiya kweziyichumi lambili 9 to 12 months. Kosti entsha yamaphilisi lawo eyokwelapha lo mkhuhlane we-drug resistant TB.
Usibanda wengeze ethi umkhuhlane lo ususala ukwelapheka ngamaphilisi ajwayelekileyo.
Sokulalo umkhuhlane ongathi uyala ukwelapheka ngamaphilisi la ajwayelekileyo esithi i-drug resistant TB or DRTB. I-drug resistant TB leyi siqale koBulawayo ukuyelapha ngo-2010. Abantu laba sesibelaphe baba baningi basila. Abanye yebo bafa, abanye bathola lokhu ngesilungu esithi ngama-side effects kumbe unintended drug effects. Basala esingathi belobulima obuthile kodwa basila bakhona.
Usibanda uthe uhlupho olukhona ukuthi iningi labantu ababuya bevela kwele South Africa abaphuthi uhlelo lokunatha amaphilisi okumele awanathe aze ayephela ngesikhathi esibekiweyo laloba umuntu esesizwa ngcono, ngoba umuntu engayekela ukwenza njalo ugcina esesiba le-TB engavumi imithi.
Esikuqongoselayo kulomkhuhlane yikuthi akusiyo TB etshiyene kakhulu, kodwa ubangelwa ikakhulu yikuthi wena nxa uthe wathola umkhuhlane we-TB okwansuku zonke ojwayelekileyo le wanatha amaphilisi ungalandeli iziqondiso, ulakho ukuthi igciwane lana ligcine seligwanyile lingasavumelani lalawo maphilisi okumele siye walandelayo esithi i-second line si-drug resistant tuberculosis. Uhlupho esilalo yikuthi abafowethu abasebenza kwamanye amazwe babuya lalo umkhuhlane ngokuningi. Bathi bangeza lalo umkhuhlane eZimbabwe sibe laphe nxa sebengcono, njengoba ngitshile ukuthi welatshwa iminyaka emibili. Kuthi sekusele mhlawumbe inyanga ezisithu umuntu esezizwa eseqinile, sekusele nje ukuthi abevuke ezonatha amaphilisi abesebuyela ekuyini.
Ukwelatshwa komkhuhlane lo kwele South Africa lalapha ekhaya kwehlukile. Usibanda uthi lapha abanikezi umuntu amaphilisi wonke kanye. Bafuna abuye azothatha amaphilisi okwesikhathi esithile bemkhangele aze asile.
njalo uhlelo lokwelatshwa komkhuhlane wofuba elizweni laseZanzi Afrika, iSouth Africa, kalufani lolwethu lapha eZimbabwe, ngoba lapha eZimbabwe amaphilisi lawo kasithandi ukuthi umuntu avele aphiwe wonke kanye emhla efika esimtshela ukuthi lo mkhuhlane siyasithanda ukuthi abuye azonathela ngakithi simkhangele esithi i-direct observed treatment. Siyayitshintshatshintsha ngesimo somuntu abe kuso, kungaba ngumsebenzi, kungaba isikhathi. Isifiso sethu ukuthi umuntu eze kithi nsuku zonke azonathela ekliniki langamaphilisi aze asile. Nxa engakaqini siyavumela ukuthi simfake esibhedlela, simngenise esibhedlela eThorn Grove nxa yokobulawa ngaso.
Ugcizelele wathi okwenyanga eziyisificaminwembili umuntu uyabe evukela eklinika ehlatshwa amajekiseni nsuku zonke.
Nxa sekuyi-drug resistant tuberculosis kutsho ukuthi iminyaka emibili umuntu uyabe evukela ekliniki. Okwenyanga eziyisificaminwembili 8 months kumbe sithi eziyisikhombisa 7 months uyabe ehlatshwa amajekiseni nsuku zonke. Yikho ke kuzima ukuthi sithole laba abantu babe banenge. Lanxa nje ngingathi i-50 leyo or 56-57 esiyithole ngomnyaka odlileyo ingabonakala ngathi inamba ephansi, kodwa sikhumbule ukuthi sengezelela kulabantu abanyakenya kulwana umnyaka odlileyo, labalo umnyaka oqalayo labo bayangezelela kuyona lani inamba. Kusitsho ukuthi laba bantu banenge, bonke laba bantu bavukele uyanatha kumbe uyahlatshwa amajekiseni.
Umnumzana Abel Ncube ogcine umfowabo ole-TB uthi akulula ukugcina umuntu olomkhuhlane lo.
Akulula ukugcina umuntu ole-DRT ngoba singakhangela isikhathi esiningi umuntu ofanele evuke nsuku zonke esiye esibhedlela, thina njengoba kunje amalanga wonke fanele sivuke siyamhlabisa ngoba singayekeli ukwenza njalo umuntu uyaphela impilo. Ngakho-ke kufanele abantu becakathekise ukuthi bebetshona besesibhedlela ngenxa yokuthi umuntu uyafa.
Abasebenza lezigulane emaklinika kanye lezibhedlela abagoqela abongi bayahlola umkhuhlane we-TB kabili ngomnyaka ngoba bephakathi kwengozi yokuthathela umkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kumele lifunde ukuhlohla masinya lingaba phambi kwentuba ukuze liphumelele kwimidlalo yalo yeCastle Laga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders liyale lisendaweni yesithathu engalaneni imiklomelo loba nje libe ngujikelo bhanqa 1-1 lelichapungu ngensonto emdlalweni okusenkundleni eBarber Fields. Limpumela itshiye iqembu lebhoso lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lambili. Liqembu elihlezi phezu kwengalane elengeza iplatinum lona elitshaye leHarare City nge-3-1 ngomgqibelo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle leqembu lechapungu kodwa inkinga yabo yikuba abakho bukhali phambi kwegedi.
Several times we did try to get that pocket but we didn't manage to get it because
yebo sizamile ukuzibazela amathuba okuhlohla kodwa inkinga yikuba abadlali bethu bathatha isikhathi eside bebhazelana ibhola loba beseduze lesango okuyinto okumele siyilungisise.
Phezu kwengalane iqembu lengezi lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathuba mnembili kuthi endaweni yesibili kutholakala iqembu le-FC Platinum lona elilemiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Lesi simo sesidale ukuba abanye abalandeli bomdlalo wenguqu bethi umbango wokuphakamisa isicoco salo nyaka uphakathi kwamaqembu lawo omabili kusithi amanye azalwela ukuqeda imidlalo esendaweni yesithathu. Ngaphansi kwengalane kule qembu leMutare City lona elitshaywe nge-2-1 ngele-triangle njalo lilemiklomelo yithoba mnembili kuthi endaweni yesibili kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-1 kanyanga le-ZPC Kariba njalo lilemiklomelo elitshumi. Kundawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leJapani Mine lona lilemiklomelo elitshumi lambili njalo elitshaye leBulawayo Chiefs nge-2-1 ngempela viki edlileyo kusithi lona ele-Chiefs yilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lalo lilemiklomelo elitshumi lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namo sizaza.
Zahara ekibage uhlelo lwethu lalamhlanje eCountry Park. Kuhamba njani khona ngapho? Sizwa kuthiwa kulaba profit abase Country Park kusukela ekuseni la namhla kuthiwa baxotshanisana lo ntikoloji. Asazi baza kubamba yini, kumbe zinto into zeqiniso kumbe ngamanga, kodwa kuyenzakala. Sikhuluma nje Country Park. Selugqibeke umongameli Mgabe wehlulekile ukuza fakaza ngamatayimana emarange okwesibili lamhlanje. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.